Nyaya iripo ndeye kuti zvino muno munyika yedu yeZimbabwe nyika ichipikirwa zvaoma. Upenyu zvavo chaihwo hwagosha. Vanhu tiri kunetseka. Nokuti ukaona kose kwaungafamba mungava madhorobheni, mungava mumagrowth point, mungava mumaruzevha, mungava iko kunonzi kuminda murefu kwakaenda manyufama. Unongoona kuti inhamo yoga yoga. Nokuti chiripo ndechekuti hurumende iripo yezano ihurumende yakonywa zvamuchose. Nokuti vanoti nhasi vataura ichi, mangwana vachinja, ruoko rworuboshwe rwuri kuita izvi, ruoko rwurudyi rwuri kuita izvo. Zvakungofanana nenyika iri kungoendawo zvayo pamutserendende.
Vangwenya, pfungwa dzenyuwo pamusoro penyaya yatiri kukurukura uye mhinduro yamungapa kuna vagutu.
Tikatarisa nyaya iri kuitika pamamiriro eupfumi hwenyika, ndozviya zvaitaurwa pese pese makore ayose aya nguva iyoyi yese. Kuti izvi zviri kutaurwa neMDC zvekudaidzira masangini hachisichinhu chakanaka. Ndopatakatoona varume nevakadzi vakuru kutoita mukurumbira natsvangira yekudaidzira kuti chakati nechakati cheupfumi hwenyika ngachiparadzwe. Ndo zvaakuitika yezvino izvi. Mutungamiri waPresidenti Mugabe munhu anoona zviri mberi mberi panguva yacho iyoyo pamwe hatina kunyatsoonzwisisa kuti vairevei kuti masangini haana kumira mushe. Ndo zviri kuitika izvozvi izvi. Zvaidaidzirwa nevarume vakuru nevakadzi vakuru kutoita mukurumbira kutonzi vavhoterwe kutopiwa masiti emuparamendi vachidaidzira kufa kweupfumi hwenyika.
Vagutu, ndinoziva kuti muri kuda kupindura vangwenya, asi pane nyayawo iri kutaurwawo nevamwe vateereri vari kuti MDC inoramba ichingopomera ZANU-PF mhosva, asi MDC yakapuwa mukana yakapinda muhurumende. Munoti
nyaya yekuti tinopomera ZANU mhosva inyaya inenge itaurwa nevanhu dzimwe nguva vasinganatsonzwisisa kuti kupomera kwatinoita ZANU mhosva uku nemhaka yei tichiipomera mhosva. Takaita isu hurumende yomubatanidzwa, takanga tichitorimowo isu tiri makurukota. Ndopatakanatsokuziva mabasa ezanu, kushata kwezanu chirimo. Nokuti wainatsoona kuti chinangwa chezanu hachisiri chekuvaka nyika. Takadzidza isu kuti pataa tiri mujeni chinhu chinoda zanu kunyanyanyanya kupfuura zvinhu zvose ipolitical power, isimba. Kana zvanga zvarwa nabrotha wangu nacomrade Ngwenya vachitiwo masanction, handatomboda hangukuseka jonga, nokuti yava muchirungu inonzi a tired story.
Ndimbo kubatai muromo wagutu. Vangwenya,
chandongoda kungoti ndiyeuchidze vagutu ndechekuti pavakapinda mugmu paya ndopa zvakanyatsobudira pachena hongu kuti kuMDC kune vanhu vane makaro ezvigaro. Ndosaka yakatozopatsanurana kuenda kwamheno ameno yaakupiwa nemitupo nemitupo iko zvino. Inyaya iyo yekuti vamwe vakanyatsoona kuti aiwa zviri kutaurwa navamugabe ndezvechokwadi, asi zvavatangirai ndezvekungoda kungochengetedza chavo chigaro chete. Ndosaka takaona kunyange pakavakaita kakongresi kavo kayaka kekuti iwo vatsvangirai ndo vakanga vakagara vachiti uyu ngaapinde avhoti, uyu ngaasapinde avhoti, zvinoratidza pachena kuti aiwa rabato remunhu mumwechete.
Vagutu, zvii zvamungati dai murimi muri kutonga maiita kuti zvinhu zvinge zvakanaka?
Tirisu tiri kutonga seMDC bato revanhu rinodiwa nevanhu. Chataitanga kuita kugadzirisa atinotiwo maeconomic policies, nokuti nyaya iripo muno muZimbabwe inyaya yezveikonomi. Nokuti kutambura kwose kunoita vanhu uku zvinobva mukuti ikonomi haina kumira zvakanaka.
Vangwenya, bato reZANU-PF rine urongwa hweZimu Asset hwarakaparura. Zvii zvamungataura kuti zvaitwa kubva pakaparurwa Zimu Asset kusvika pari nhasi?
Zvinondikatyamadza chekutanga ndechekuti tiri kuona ivo vagutu vacho vari kuti kana ivo vauya mupawa vachazodaidai, ivo vachiramba kupinda musarudzo. Mupawa macho vanozoda kuzomupinda sei vachiramba kupinda musarudzo? Chechipiri, ko kana ivo uine zano rechakanaka sezvavari kutaura kuti ibato rine vanhu, ko mungaregi vanhu sei vachitambura muchimirira kuti muzopinda mupawa kana muchikwanisa kugadzirisa zvinhu? Gadzirisaika kana muine solution, kana muine zvamunokwanisa kuita, mungazomirira here kuti inini mupinde mupawa? Madhona zvaanobatsira vanhu anobatsira ari mupawa here?